Oxana Music.
Ndine purazi ndine famu kalashieni. Ndoda kukupa love ya ghetto yuti. Kana ndika kupa usofe wada kundishaya foot. I'm like guga ndiri guga. Ndoda kukupa love ya ghetto yuti. Pe ukandifunga atenga airtime umbo phone foot. I will be waiting kuti ndinzwe voice rako. Zvese ndino believer zvikabuda mumuromo wako. Magozi erudo spelling yamwe ipapo. Usafunge ndichakuitisa dakutoona mama vako. Vajaire gangsta roda kuputa mwana wako. Zvese ndichakuitira haufe wafunga kumboenda kumba. Ndibikira kugona poto dzimwe nguva kosimbisa mushavo. Zvanditambira low key baby uchizunza mazakwatira. Unondisvimbira seko kakola ndechiite relationship iri close kunge chacha nembeda wangu. Vanhu vese havazvisive kuti uringirozi yakaboya neparesa wayo. Mira neni zvinhu zviri down ndibatsire kujaga chavo. Usandisiye zvinhu zviri daza. Ndinotoda kusimudzwa ndavo. Wakanaka without makeup. You look fresh and clean when you wake up. Ndinokufunga kwese kwandinoenda. Andiri Romeo, I'm your Romeo. Kiss me on the lip wa kuenda. Zvandinofarira unozvisiva wega. Zvikanzi tawana mukana pedu tega. Ndotanga nekukukisa pahuma kukukisa.